Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield nerugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028. Vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda weState House muHarare nhasi, vaMnangagwa vati kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiva, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo ivo vanofunga kuti avo vane ZANU-PF pamwoyo vanotevera mitemo yeZANU-PF, vachiti kune vamwe vari muZANU-PF asi mukati memwoyo yavo vasiri muZANU-PF asi vachipfeka mbatya dzeZANU-PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya, vakuru muZANU-PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Tatora mukuru vati ivo vachazama kuti vandikonvinse kuti ndipfuurire sezvavari kuida. Ivo ndichazama kuti ndivakonvinse kuti aiwa ngatisadaro. Izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutaurirana mukati nebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana. Ende zvinoratidzawo kuti tine dhemokrasi mukati mebato redu reZANU-PF rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo zvido zvavo vachizvisvitsawo kuvakuru. Ende vakuru mabva sekutaura kwavo as a true democrat and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure vosaka mavo vachiti ivo I will try to convince vanoda kundiconvince kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatikiri vacho.
Asi ivo vari kukurudzira vaMnangagwa kuti varambe vari pachigaro sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato, tichiona kuti akasike kutanga vaMnangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo.
Tinodaro ndezvekuti ivo somunhu wakamakaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of God. Saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo ane rimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda, nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana. Saka isu mubato weZANU-PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vanhuka, hatina chatinorambidza vanhu kutaura, hatina chatinorambidza vanhu kushuvira. Zvichiratidza kuti isu mukati mebato redu taaneezvere machuwa dhemokrasi.
Asi kava Marapira, takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato reZANU-PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora. Taakunzwa vaakutotukwa nevamwe mubato zvichireva kuti dhemokrasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete.
Mwoyo vageza hapana vavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura. Chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanikwe vari ivo vanotsorofodza mutungamiri wedu weZANU-PF vachivataura zita ravo mukati nemashoko asingavati mukati nemashoko anotsorofodza. Vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga, havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura.
Asi tingaona here mutungamiri webato va Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nematore venhauichi kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuve nekugadzikana ini ndakataura kare pandimire
ndo ndataura ndikati bato rezanupiwe rine nzira dzavo dzakawandawanda dzekuti rinoswa iro pakugadzirisa nyaya dzavo saka isusu mukuru kana achingataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchidii asati tatapawo munhu ndiyo kusvigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ngavapfuurire
Vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko andamanzwa endi hakusipo kutanga vamunaka vachidaro nonga rikwatira rushina vachidzokorora mashoko avo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words. Kureva kuti zvavanoita kana zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asi vaindicata havo right saka handifungi kuti inganyanya kuverenga isati chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo
asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi zvokuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu
kana zveshuwa-shuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi tivari pachigaro vanogona kuzviita handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kutinetsei zvekuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvisazvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi pangaita pamaelections zoda kunidadikana vanhu vachindida chakatiizano chakatanga
tiri kunzwa muzano PF vari kuti bato tinotevera bumbiro remitemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda
freedom of speech izveshuwashuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti haichati freedom of speech iko zvino handi munoona kuti ive muzano macho vanenge vava kutorwidzana chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temu yake woenda umweuya ndo izvozvo freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatonyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashoma-shoma vari mubato vanoti aa ngatipwanye bumbo remutemo iroro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi
asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano PF imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi
chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasikindira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects saka munoitire bato zvenyu munodi ndoita munhu wani nekuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzvo raro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unenge achingotungamirira achingeta chitumba ndozvosaka zvinzi institutions are more important than vanhu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7. Vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumazuva matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai Chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Handichazive kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita. Akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreak kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mwe yainhuwa fish musono unzwa kutoti mvura iri kunhuwa fish kairi kunhuwa sewage iri kunhuwa fish ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakutonge yachena yodzokorora futi tinenge tikutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
kunowa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagari vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa newanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzewanhu wagari wari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya sludge iya ya mishonga yatoisa over time so inoungana pasi yopesera yaita zviyazviya, but it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana-ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti kune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe, saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nokompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwewo vakaongorora veGIZ neve World Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga ari mumuguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuru yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari sezvo dambudziko iri richiitika pese panombobvarwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawiriranawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. Mutungamiri weAngola vaJoao Manuel Lourenço ndoo vesachigaro weAfrican Union vaMohamed Ali Yusuf vekuJibouti ndoo vesachigaro weAfrican Union Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, misangano wakaitwa weAfrica Union uya, hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika, zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki. Voonana, voongotaura-taura zvinonwisa mvura, zvinofadza nzeve, vodya, vorarama hotera, voboita misangano yavo parutivi, asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo inana Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ine kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoendera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi.
Kana vatesekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvemusangano zvezvo, takutongobati magentlemen club hawo ekuboita maouting, vachiita maholiday, vachingosangana vachitaurawo nyaya yanengano, asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu savachapo vekuMozambique.
Ikoko zvekuMozambique takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka neveopposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC iti yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangwere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambique.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvan Zizininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi wemugovera kumaodza nyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero gumi nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri venyika dzekumawirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro yemusangano neRussia wekumisa hondo uchaitwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasungwa probably my handcuffs netambo kana kunei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, get out of here. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tikutaura naye sei wongu aba motikari akatengesa aita zvese zvaaita generation yemazuva ano yekuti abura hombe. Munhu uyu ari nomali here? Ngatichinjei toshifta masaidi.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka akangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Ese mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motikari kanorovera motikari aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seworld war 1 ne 2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso, crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans ma-1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more, they will be walking machines as well as guta. And they won't sleep.
Vachaus ruler vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano dai zvaidhira timboitawo rehabilitation yaana baba. Panapa vanoti vatizivana panapa tazivana handiti dai zvaidhira Reverend Mathieu timbonodzidzana because vamwe vakapinda mubaba vasingaziva kuti baba wacho chii.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuro Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland, aenda kuuniversity, but mwana anodzoka ikoko onoatakwa osodomaizwa. Mwana atointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisi nekuti mwana muintrovert haagonitakura izvi, haagoni kupindapinda, kuri kuenda kwaka kunofara, but iye haazvigona akakungoenda. Zivai vana venyu, you can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wawa.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudza mai vangu pandakapinda murehab, ndakapinda musi wa 27 November and Christmas 2022, she suffered a stroke. And all of this, I've gotten to learn that there are consequences of choices that I took.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinidze.
Tinorombo vateereri, nyaya yatakupai inyaya yabva kuna Ropafadzo Mapinidze iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi-chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. asi ye zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatanyanzvi munyadzo zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri izvo rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raipemberera kuzvarwa kumutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinova iro bumbiro ratingati isu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa nenyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yeAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hweAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva rohupurezidendi hamene kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva iroro rohupurezidendi, asi nopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwara rwepiri. Saka varimovo mukupembererwa kwezuva irori rohupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa rohupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kuhunza vanhu vanotsigira ajenda ye2030. Kunotarisai munhu vanhu vakaita accident kumasvingo vaiva vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozvamuri kudiwa 2030 izvozvo.
Kuteererana kuri kuita vanhu vezanupevu Joshto the big dog Matosi.
Mazorasei kuvana vamusoro avo vari kudiko havachazivi basa ravakaenda kupalamendi. Chavava kuenda kupalamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani, izvozvo zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuipfutsa vachipedzera huku pachikumba chechinhu.
Studio 7 makadii henyu.
Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ngatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya, vamwe nanhasi mapfupa avo achirivo mumabhako mumakomo. Maisangana nawo Zumba mune mapfupa, mana Mutoko, mana naDarwin, mana naMhindikini mese, mana naMasvingo, mana naBrawayo. Maheroes yese anonzi maheroes, handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwe nanhasi havasati vatodzoturwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vevanhu vakabhombirwa mahara munguva yehondo. Nyika yese yebato, nyika yese yemunhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana tikamira nemakomuredhi, tikamira nanamujibha nana Chimbwido, tirwire kusunungura nyika yedu.
Uyu vamoti mutsvangwa uyu toziva ari mutauriro wezanupiefu. Tatiziva ari mutauriro wemapurisa, asi unotoshamisika. Ndiye anenge achitaura kumberi kuti hei vaGeza vane mhosvadzo vakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaEmmerson Mnangagwa yekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekupiyai mina Taboka Ncube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Onke siyakwazi ukuthi uJenifer Mswere, uJones Msara, uGarwe laboZiambi abakhuluma nge-20 plate. Sasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamungi be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku le-President's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Umnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi esethula amazwi la, umsakazo ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuZanu-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJenifer Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiambi abakhuluma nge-2030 kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona into abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwa izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa i-effect yokuthi yena uzithulele belokhu besiyaphambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyikuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani le sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba nguKing Munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, akula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba ngumeli weBhinga edalela ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7, Sikoxe njalo lelunga lezano pia fumno mzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo njalo ngumuntu ayilokhu ayikhokhona umesitena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma ukuthi ibandla lezamphethe ngesifiso abalandeli abangabe bezaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyihumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhathi ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba le-Congress. Abantu bazahlangana ku-Congress kulapha okukhethwa khona abantu abaphansa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu PF njalo wake waba ngummeli weinsiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthine idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC le East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press ababika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dwe Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kutholayo ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi ye-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama 23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kathi Rwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho likaMseveni ngali belilwisa la uMseveni seseyinto licatsha besalwisana khona ngale labeUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngenxa yokuthi bale support isupport evele emazweni ngala amabili engwaqambileyo iUganda leRwanda
ye khonapho ke babadube nxa sikhangela sijula sibili kutho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ale ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa makhaya iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiyo protectwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazayoloku besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siyakunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik isitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazabele kumele ithathe ilizwe lakancane kancane bagcina sibisebengasasuseki ezihlalweni abayezele ezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheke kunkulumozo kubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba elemelika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa ngohulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Weziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kunhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizana neseZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu, lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekuselebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So
ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George njengoba imhla 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakuleli lizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje oluba likhefu kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulaba abathengisayo. Ungabona ama adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, ngithi ngapha iwinter kuma states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalela ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana, kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika-George Washington e-Mount Vernon, Virginia, nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika, ubesecingweni le-Studio 7 ese-Chicago khonapha eMelika. Ngusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa koBulawayo, ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele, ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele, sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lo mntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibanti entertaining is something else. So basically them away from that local zone, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, ngoba we require a minimum of 3 months.
Yeah, khonapho ke nxa usubavalela abantu khonapho kwabe kungahluphi yini, babe bengakhathazi ukuthi sebekhanuka khona ukuthatha izinto zabo, kumbe labeliphonga uba nxele ubanike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela bakuyivoluntary, siyabaphika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukuthishwa kuthiwa ukhanjiswa i-rehabilitation ngoba bayakupholisa phela bakwenza, uyabona. So thina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zakulike kunje ngilama-gym. Bayajima kwesikhathi siyabakhipha ubusinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment legazibo ama-different games. So ziningi izinto esilazo esiba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezi ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwa ukuthi progress yabo And then it's a social worker kunapana, u social worker laye owabe khuluma labo ama needs abo owa advocate layo ngawe ukuthi bala ama needs because lawo kufanele belwe la ama needs abo. Then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family. Then lokho is update family ukuthi kunje kunje besikhathe esiningi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha khonapha. But diet wise, they are the abaminya baspoila.
Baspoila ngani? Akusitele mancube baspoila ngani?
Ngisho like kakhulu ukudla. Ukudla abamibadla badla ngasiphose 6 times a day. Uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba kuma psych meds. Ngoba abanye bakhona njani ukuba kuma psych meds because into yakhona igcina sidala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenti yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini?
Isenti yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Selborne Park.
Abantu bakuthinta njani? Ye, bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni i-US number yami u-317-519-1473. Rehab directly. 2637828576 03. The number yet to a Value of Hope. Again 2637828576 03. The zonke is available on WhatsApp. AMI USA number, but like available on WhatsApp.
Unkosazana Sugu Ncube isizalwane seZimbabwe esileklinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseMelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama-Mighty Warriors selulubhekise e-Angola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON Qualifiers enkundleni ye-Stadio Joaquim Dis Elwanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona elikhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube ezilayo. Our league ngathi ileague yabafazi iseza upgraded a bit players are now fit compared to ukuthi kudala ileague yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful ileague yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele indlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu i-tournament eyadlalwa last year waba ngothathi i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikukwayo ama-few foreign breath i-maculate emzipha ukhona laphana no-urubimbo odlala ese-israyeli laye ukhona so ya and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer last season u-league and i-tournament so ngilethemba ukuthi sizadlala kuhle.
Singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima.
Iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affect ayikhonithi thina elethu iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga ebijayela ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawuzela idina last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even kukhempu lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhozi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the ZIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi bengo.
Lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Songe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ayisiyabonga ngonyaka izulu kungathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa ayisiyabonga inkosi wena. Ngiyabonga ngumasengo okokulawayo iphumule emadenkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje iy'ndaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa-ke hhayi lami ngiye ngisike elijikayo kuzana u-P F. Zobohlamanyosi, thina singabanye abantu esivele esifanele ukuthi singandloli kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezani akudingi thina, ku-right impela, yekelani bezehlulekele bebodwa. Ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially iZaphu eqamba amanga. iZaphu ine-90% abantu baseMpumalanga and saqhubeka sayesiZaphu yadiliza izanu kanti vele i-M yabo yokuthi bebenzi one party state. Kanti vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga kuthi lapha mina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lokhu.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake amabhoksi. Siyacela bebe serious bonke abantu bezanu PF, bengazodlala ngabantu lokho okwenzakalayo kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term, hhayi akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane Studio 7 basakazi bethu linjani, hhayi thina siyaphila. Cilani like lisibuzile uchuma uGawule ngoma lathi Nkomo, ngathi bonke nje abantu bemathibelelendo bakuzana indaba le kuthiwa isindebele ofanele sife esikolweni sasafundiswa ukuthi bathini ngayo le ndaba le, ngoba lokho sibazwa ngabe ibhizi nge-30 kamnanga kwale nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebele ofanele sife. Cerani besiphendule nje uchuma singabantu bakomthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebele sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa ishona kuthiwa yi-language yakuqala, sicela besiphendule khonapho uJoseph walokumalakhi Nkomo.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sekungani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye, sithole izilimo amabele sike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi, kayidlalwe phele yami lami Studio 7, kanti kuphambana ngaphi?
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla. Sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngoTabo kaNcube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.